isusu tofana kutaura ninzwi rimwe chete tomira semusamba mweda sevana wa Zimbabwe toti enough is enough takufana kutora gwara iri ndatofana kutora ndosaka muchinzwa isusu semDC Alliance nemadzi church muri kunzwa vakataura kuti panofana kunge pane nhaurirano panofana kunge pane nhaurirano nekuti tobva papi toenda papi nekuti dambudziko ratataura iri rinogadziriswa chete kana vari mugakava racho vachinge vese vabatana kuti ndozvitakufana kuita inonzi political will pachirungu kana vamunangagwa nezano PF yavo vachitsingirira vachiti tine Poland zvinhu zvisina kuratidza kuti vanoda kuti zvive zvichifamba zvakanaka yatoti genuine dialogue panofanira kunge pana mutongi gava usadivira vakarerekera ndosaka muchiona kana vemachechi vakatidana vakati zvakati tinoenda pane kuti tinodaidzwa nezano PF nekuti zano PF ndodambudziko ratinaro saka chinodiwa inhaurirano tabva kuita nhaurirano taakuenda pane chimwe chidano chekuti taakuti tofamba sei taakufanira kuita a transitional authority a transitional mechanism inoiswa inemzviga zvekuti tinofanira kuita izvi neizvi 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 mareforms anofanira kunge arimo munyika maelectoral reforms economic reforms masocial economic issues anoadreswa ne transitional mechanism inenge yaitenderwana yaiswa papanzvimbo zvinhu zvofamba mberi zvakanaka then zvoipa tine matimelines ekuziva kuti tiri kusvikira apa tichipedza izvozvo toenda kumaelections
vadzikiti munoti kudii hanzi zano PF ndiyo nzambiringa munyemba
ndanzwa vaclifford hlosha vachitaura zvakawanda pamusana penyika yedu yezimbabwe chandisina kunzwa vachitaura ibudiriro iri kuwanikwa munyika yedu yezimbabwe pari zvino kuti vahlosha vari kuexercisa marights avo ezezimbabweni vachiwana freedom of speech tinoda kutenda hurumende yavakomereri munangagwa nezano PF nekuunza uye nekufarira kurespecta maconstitutional rights akafanana newayo ndichidzika nemashoko avahlasi wayo ndinoona kuti dambudziko guru ratinaro ndiroda kuda kunzwa kuti inzwaini vanhu vakavhota vakapa zano PF 2/3 majority in parliament ava veopposition they are a minority in parliament zvino the minority cannot invite the majority the minority can only sit where the majority sits saka chiripo chokwadi ndechekuti isu nehowandudo zano PF takaona zvakakodzera tirisi vari kutonga zvakare kuti kunge kune chirongwa chepoland tikati aiwazve nyange vatadya maelections pasarudzo yapfuura ngavauye vagare nesu patafura tiwane kukurukura nhau dzekuti zimbabwe irambe ichienderera mberi hatina kuti gatikurukurei nhau dzeelection yapfuura nenyaya yekuti takawina zvino mutsindo with 2/3 majority takati ngatikurukurei other issues dzinoita kuti tirambe tiri in conversation tichitaura kuti nyika yedu yezimbabwe iri kuendepi tiri kuda kuti tibatsirane nepapi with a progressive opposition zvinova ivo zvavakashaya kutambira nhasi uno ndopo ndonzwa vahlasi vayo vosimudza wavo muromo votaura kuti dai paita humwe urongwa hwekuti titaurirane zvakare wavanoda ivo
vashachwayo hanzi munoreva nepasipo vanhu vakataura vakati vanodaivo zano PF musarudzo
ndofunga mhuri yezimbabwe yazvionera pamhino sefodya kuti nyaya yatataura iya yekuti dambudziko ratinaro itori leadership isikadi kuteerera ndofunga zvakanyatsobuda pachena nekutaura kwaita mukomongo kuti ivo ndo vanotoziva kutoti zvinhu zvakamira sei ndosaka muchinzwa kuti havana crisis muzimbabwe inyaya yekuti ivo vakagarika havanei nazvo kuti muzvipatara hamuna mishonga madhokita zaasi kupiwa mari nekuti ivo vanokwanisa kuendesa vanhu vavo vanonge varwara kuchina kueurope nekukwana south africa uko mari dzacho vanadzo isu tinotambura tinenge tisakwanisi kuita izvozvo and issue yekutoti vanhu vanorambidza kana kumaneighbors vada kuti aone kuti problem iri kumbochema vanhu ndeyei woti musanzwa because kana pane munhu atochema pane something zvatoitika saka iwo usaramba kuti munhu haasi kuchema because kana munhu achema neighbor yanzwa kuti pamba pachema mwana yava unobvunza mwana ari kuchemei waakuramba kuti vasabvunza mwana iyeye vasataura nemwana iyeye ndozvinoda kutidza kuti pane zvauri kuita kumwana
vadzikiti sevarume vakuru hatingaswerere kuvhiya katiyo petai chirongwa chedu
kubva chivambirwo chavo musangano wenyu vahlasa wemdc hamusati mambobvuma kukundwa election pamuno winama guta mune pembera mchifara kwazvo pamadziko kwaseke muita dambudziko. Isu tinoti tinotanga kugashira zvabuda musarudzo nekugashira zvataurwa nevana veZimbabwe totangira ipo tichienderera mberi. Izvi zvine National Transitional Authority zviroto izvi.